Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manirakanaka kanaka vatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera chivabvu 18 2018. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuhwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nguva yakatopfuura yekuti zvigadzirwe izvozvo nemhaka yekuti pane nguva yakareba tichitaurirana nenyaya iyoizvozvo. Saka izvozvo panotori nerigo kusimunuka iko inofanikwa kutenda.
Ukama hweZimbabwe Teachers Association neZimbabwe Congress of Trade Unions unosvika kwamvura yacheka makumbo.
Madivisions anotibata sevashanu ende tinotaura nezvawo madivisions akadaro.
Asi ZCTU inoti haimanikidzi masangano kuva nhengo dzayo. Vagari vekuchinhoi vochema-chema nedambudziko rekushaya mvura mudzimba dzavo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ukama hweZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA neZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU wasvika kwamvura yacheka makumbo zvichitevera chisungo chakabuda neZimta mwedzi wapera. Mutungamiri weZimta vaPaul Gundani vanoti ZIMTA yabuda muZCTU nekuti sangano revashandi iri rava kuita zvematengerwo enyika, izvo vati zvinopikisana nebumbiro resangano ravo.
Sangano reZimbabwe Teachers Association rafunga kucheka hukama nesangano reZimbabwe Congress of Trade Union. Musure mokunge tiri kuwana mareports anobva kusangano reZCTU ekusawirirana panyaya dzekuti pane resolution yakaitwa neZCTU yokuti iyo sangano revashandi harifanigwi kunge ringe richibata pamwe chete nerimwe sangano rinoita nezvematongerwo enyika. Saka naizvozvo mareports yayo anouya kwandiri, anouya kunational executive. Ongororo yatiri kuita yatakutopedzisa iri kuratidza iyo kuti pane hukama hwakasimba pakati peZCTU nemamwe masangano ari muopposition politics, zvinova zvisingawirirani nazvo nesangano reZimbabwe Teachers Association. Varairidzi vari muZimbabwe Teachers Association havafariri kunge vachipinzwa munyaya dzamatongerwo enyika.
Vagundani, utungamiri weZimta wakatora danho iri rini?
Utungamiri weZimta tiri kutaura kuti process matanho aya akatorwa muna April. Zviri zvokuti pane ongororo inofanira kuti ipedziswe. Saka naizvozvo ongororo yacho chero ikapedziswa zvayo, asi varairidzi chimiro chavo vanosimbisa kuti isu hatidi kuti musangano wedu weZimbabwe Teachers Association upindwe munyaya dzematongero enyika. Handiti munoona musangano weZimbabwe Teachers Association wakasiyana nemimwe misangano yevarairidzi. Musangano weZimbabwe Teachers Association musangano mukuru une varairidzi vanoda kusvika ma45,000. Wangutoona muchinyora kuti ma40,000. Tinovavarira tichisvika tichitambira kuma45,000. Saka musangano mukuru, musangano wedu urimo muzvikoro zvese zvemuno muZimbabwe, urimo mumadistricts ese muno muZimbabwe. Saka varairidzi pachavo ivo havo vanosarudza kuti vanoda kuti vafambidzane nemusangano upi. Asi musangano chaiwo weZimbabwe Teachers Association, constitution yedu haitibvumiri. Varairidzi vanova nhengo havabvumi kuti musangano weZimbabwe Teachers Association ungatora mativi oti iwo unoda kudyidzana nebato iri rematongerwo enyu. Muconstitution yedu yeZimta takanyora isusu kuti we will collaborate ne government of the day. Saka whoever is constituting the government of the day ndova tinoshanda navo ivavo tichivapa zvichemo zvedu ndivo employer wedu ivavo vatinopa zvichemo zvedu ndovanogadzira zvichemo zvedu ivavo
vagundani kune vamwe vari kutiwo imimi kumira nehurumende ikoko matopindirwa futi nezvematongerwo enyika munoti kudii nazvo
vanhu vanofanirwa kuziva kuti hurumende nemapolitical party zvinhu zviviri zvakasiyana hurumende inenge iripo ndo yatinoshanda nayo ndiye employer wedu iyeye saka naizvozvo hatigoni kuti tirwisane naemployer wedu panyaya dzematongerwo enyika
vagundani mati imimi chisungo ichi chakabuda nesangano renyu mwedzi wapera mati masvitsa here zviri pamutemo ZCTU danho renyeri
imimi ndimumatimhanyira kumberi tikati sezvo zvatodhuka kanga tichingotaurai vanhu vazvo
ko ZCTU ikati izvo yakugadzirisa zvamuri kupokana nazvo munoramba muri nhengo here yesangano iri
nguva yakatopfuura yekuti zvigadzirike izvozvo nemhaka yekuti pane nguva yakareba tichitaurirana nenyaya iyaizvozvo saka izvozvo panotori neresolution inotoripo inofanirwa kutienda
mutungamiriri wezimta varichard gundani vachitaura vari parunhare vari muharare sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera tabata munyori mukuru wezctu vajafet moyo kuti tinzwe pamire sangano ravo
tange tisati tawana gwaro runobva kuaffiliate yedu yezimta kuti pane zvavari kunyunyuta nazvo hatizizivi kuti chii chavari kunyunyuta nazvo zvinonesa kuti tikwanise kupindura kuti kune nyaya here kana kuti hakuna nyaya tisati taona kuti ndezvipi zvavari kutaura nezvazvo
vamoyo zimta iri kuti izvo imi sesangano rezimbabwe congress of trade unions muri kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika ivo vachiti izvo vanhu vanomirira vanhu vanobva kumapato ezvematongerwo enyika akasiyana siyana nokudaro havafare kunge vachidyidzana nesangano renyu nedanho rarakatora rekunge richipindira mune zvematongerwo enyika munoti kudii
mareiza nyaya mbiri nyaya yekutanga ndeyekuti tiri kupindira nyaya dzematongerwo enyika kwete constitution yezctu yakatojeka kuti tiri bato rinomirira vashandi ndizvoka hatisi kucontesta maelections hatisati tambopinda panyaya dzemaelections tichiti tiri kutsvaga kuvhoterwa pane nenyaya dzematongerwo enyika ndicho chinhu chekutanga saka nyaya yekuti tiri kupindira nyaya dzematongerwo enyika hatisi kunzwisisa kuti zvinongoreva chii asi zvatinoziva ndezvekuti madecisions anotorwa nevanhu vematongerwo enyika madecisions anotibata sevashandi ende tinotaura nezvawo madecision akadaro nyaya yekuti vanoda kubuda kana ZCTU ivoluntary organization saka vanhu vanouya vachiti vanoda kushanda nesu kana vachiona kuti zvinenge zvanetsa sevoluntary organization munhu anongobuda woenda zvake asi tichazoona kuti pavanonyora tsamba yavo ndezvipi zvavari kunyunyuta nazvo vanokwanisa kuvatsirwa here kana kuti aiwa vatodhisaita zvavo kuenda hatizvizivi asi nyaya yekuti tiri kupindira nyaya yematongerwo enyika kusati paitwa tingati evidence inoiswa patable kuti apa neapa neapa ndipo mapindira zvinonetsa kuti ndikwanise kupa mhinduro yakati kwanei
ukama hwenyu vamoyo sesangano rezctu hwakanyatsomira sei nezimta
ukama hwetu nezimta hwakatonaka zvachose tashanda nezimta kwenguva yakati kurei tingatarisa mastructures edu ese tine 6 regions tine more than 36 districts pese pese ipapo unowana mamembers anobva kuzimta kumastructures etu ese vakatowanda tingati region yega yega inogona kuva nevanhu vakatowanda vezimta kufuura mamwe maaffiliates saka tine ukama hwakatinakei hwakatonaka hwakatojeka saka nyaya yekuti vari kunyunyuta tiri kutoinzwa kumanewspaper achizivi kuti chii chiri kuita kuti nyaya yacho iende kwese ikoko isati yauya mudariro medu kuti pane zvine zvatinoita zvavasingafariri.
Munyori mukuru wezctu vaJafet Moyo vachitaura vari parunhare vari muHarare. Vagari vekuAlaska neShackleton muchinoi vanoti vari kugara vachityira kubata zvirwere nekuda kwekushayikwa kwemvura munzvimbo dzavanogara. Adha Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nzvimbo idzi dzave nemakore anodarika gumi dzisingabude mvura mumatepi sezvo michina inopomba mvura pasisina uye pombi dzemvura dzakabiwa. Vagari vemunzvimbo idzi avo vanosvika zviuru gumi vanoti vave kurarama nemvura yemuzvibhorani pamwe nekuchera mvura munzvimbo dzisina kuchengetedzwa dzakaita sematsime. Mumwe mugari wekuShackleton vaBeni Rabi avo vakatanga kugara muShackleton kubva muna 2002 vanoti vaishandisa mvura yaibva murwizi rweHunyani nekuda kwepombi dzemvura dzavaPita Diomitis avo vaiva nepurazi muchi noi.
Brunning water yanga iripo nekuti vaishandisa mvura yaibva kupi kuna Hunyani kuchinoi ichiuya kuno. Saka zvadero vanhu vakakontributa mari idzodzo ndiDiomitis, Pita Diomitis ndiye akashandisa maresources ake kukaita running water kunoku. Saka dambudziko rakazoitika as time goes on.
VaRapi vanoti kanzuro yechinoi payakatadza kuwirirana navaDiomitis nekuda kwekutorerwa chimwe chidimbu chepurazi ravo pachirongwa chekugovera minda kuvanhu, vaDiomitis vakatora pambo yavo yemvura izvo zvakakonzeresa kutanga kushayikwa kwemvura.
Zvadero vakazonetsana naDiomitis nyaya yenhangirikini yeinjini yaDiomitis yaishanda. Hamiri chii chakatadza kusiya nenyaya yekanzuro nekuti pakatanga chirongwa chevhu vanga vakada kuda kutora Diomitis nzvimbo yake. Diomitis nebvanza ini ndikubetsera madatora purazi rangu, saka ndakutora chipambu yangu ndibva tora pambu yake ende kuna Hunyani.
Pari zvino vagari vemuShackleton vari kurarama nemvura yepachibhorani chimwe chete iyo vari kubhadhara madhora maviri pamigomo mishanu yemvura pazuva. Mamwe madzimai vakaita saMai Mildred Shoko vanoti mari yavari kubhadhariswa yakawandisa zvekuti dzimwe nguva vanoshaya mvura nepamusana pekushaya mari.
Reto unoedza futi kuwana mari yacho nobhadhara $2 but vamwe totozotanga kuchiera tisina mari yacho taura naye munhu achanoona.
Mumwe mugari amai Shevedzana Idhakwa vanoti mvura yavari kuwana ishoma sezvo zvibhorani zvakawanda zvakafa uye pasina ari kuzvigadzira.
Zvibhorani ndozvinongofa izvo, mvura ishoma ndochitemo chombe chirimo munomu hamuna mvura ndochokwadi chirimo.
Amai Dhakwa vanoshoropodza vezvematongerwo enyika nekuvanyepera nguva dzekutsvaka rutsigiro munguva dzesarudzo vachiti vachagadzirisa dambudziko remvura.
Mazuve makambini zvikambonzi matepa akuiswa mukati makachirwa mukati mukamboiswa zvimatengi hatinozviona kwazvakaenda.
Mumwe mugari amai Chipo Nhundu vanotiwo sezvo vasingawane mari yekubhadhara vanochera mvura mutsime risina kuchengetedzwa. Amai Nhundu vanoti vanotyira kubata chirwere chekorera asi hapana zvekuita. Vamwe vagari vanoti havasi kufara nekubhadhariswa mari nenhengo yechidiki yezanu pf vaOliver Dzumbunu, asi vaDzumbunu vanoti vanochengetedza chibhorani pamwe nekuvhurira mvura mumatangi akapiwa vagari nekereke yepresbyterian. VaDzumbunu vanoti havasi kumanikidza vagari kuti vavape mari asi vari kuvapa nechido chekuti vari kuchengetedza midziyo yemvura.
Saka ini ndiri mushando wecommunity, handisi mushando wekanzuro. Ndo masiyana akaita nyaya. Saka kanzuro haizviziya haipinde because hazvi zvavo. Saka inini ndini ndakasara ndiri pana ndichimonita chinhu pano. Saka inini handingagariri mahara pano isina 50% yandinowana. Vabereki ava ndivo vanodawo ndipe inini nekuda kwavo kuti munhu wedu ari kuchengetera chinhu. Haisi nyaya yekuti ndikufoseredza munhu.
Mutauriri wekanzuro yechinhoi vatichaona mulauzi vanoti dambudziko guru nderekuti vagari vekuShackleton vakapwanya nekutora mapombi ekufambisa mvura. Vamulauzi vanoti vari kutarisira kugadzirisa nzvimbo dzinopa mvura muShackleton neAlaska uye vanokurudzira vanhu kuti vatange kubhadhara mari kuitira kuti kanzuro iwane mari yekutenga zvimwe zvinhu zviri kudiwa. chinoi nevagari vanosvika zana nemakumi maviri ezviuru. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndine Ata Chiguriwa.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives. Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvechirongwa chakaparurwa nesangano reZimbabwe Human Rights Association kana kuti ZimRights, chekuunganidza zvidhina zvekuvakisa kubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko remafashamu ecycloni Idai, kuchimanimani nechipinge. Chirongwa ichi chinonzi hashtag 1 million bricks for life. Kuti tinzwe zviri kuitika, tabata mukuru wesangano reZimRights vaOK Machisa. VaMachisa, makatudza kuti chakanangana nei chirongwa ichi?
Maita vakandemiri, Zimbabwe Human Rights Association musangano unoshanda navanhu, musangano unocherechedza kodzero dzevanhu. Takatarisa tikaona kuti Zimbabwe yakawirwa nedambudziko guru chimanimani nebuchipinge. Kwatinowana kuti kune vanhu vakawanda chaizvo vakawirwa nedambudziko remafashama emvura, rikasiya dzimba, zvikoro, makliniki nemarodhi zvaparara. Saka isu sevanhu vanorwira kodzero dzevanhu, taona zvakakodzera kuti tishande pamwe chete nehurumende, neprivate sector, nemamwe mapato akazvimirira ega, kuti tisumudzire mweya yevanhu vakasiyiwa vasina pekugara, vasina pekudzidzira muzvikoro uye vasinawo pekuenda kuzvipatara. Saka taona zvakakodzera sebato reZimbabwe Human Rights Association kuti tiite kukorokodzana tese mamembers ekuZimRights, kuti umwe neumwe akatsvaga chidhina chimwe chete kana kuti zviviri, tingangokwanisa kuwana zvidhina zvinokwanisa kuita 1 million zvatichada kuti tizopa kumhuri dzakasiyana siyana dziri kuchimanimani nekuchipingi. Asi tinokwanisa kuwanawo zvakawanda zvinoendera mberi, zvichaita kuti tibetsere pari kubatwa nehurumende, pari kubatwa nemakambani, pari kubatwa neprivate sector, pari kubatwa neinternational organization, tichiwedzera kuti vanhu vakawirwa nemafashamano kana kuti nedambudziko irori upenyu hwavo huvandudzike.
Muri kuunganidza zviri zvidhina chete here kana kuti mune muchitambira iri mari yamunozonotengesa zvidhina maamberi kuchimanimani nechipinga?
Zvakanaka zvakaitwa nemusangano ndezvekuti kune vanoda kupa mari, kune vanoti isusu tine zvidhina. Takatongowana vamwe vanhu vakatotaura kuti inini ndakatogadzira zvidhina zvangu, atingati macommon bricks, hatisi kungotora zvese zvese ba, tikutarisa zvidhina zvazvo zvinonzi macommon bricks zvinenge zviri standard. Pane vamwe vanhu vakatotaura kuti ini ndine 100, ini ndine 200. Vamwe vakati kana usina chidhina icho chichi tinokwanisa here kukupai mari? Tikati aiwa, munongotipa mari yamunenge makakwanisa. Musangano wedu wakagadzira nzira inokwanisa kuti mari iyoyo painopinda inenge iri transparent, inoonekwa neboard redu, uyezve ikaungana tinokwanisa kunowedzera zvimwe zvidhina. Asi tiri kuwana vanhu vakawanda chaizvo vari kutiti vane zvidhina, vamwe vanotiwo vane mari, vamwewo ndo vari kuenderera mberi vachiti ko muri kudii kutorawo nezvimwe zvinhu zvidiki diki zvatogona kukupai kuti mugone kutisvitsirawo.
Vamwe vanobvunza kuti munogona kunopa munhu chidhina asi haana zvekuzovakisa simende, madoframe nezvimwe, chii chinozoitika nokuti munogona kungopa munhu zvidhina ongotarisana nazvo?
Tichashanda nehurumende uyezve tichadawo kukumbirawo vamwe vanhu vane mabhizinesi akasiyana siyana vari muprivate sector nemainternational organizations kuti ivowo patinenge takuendesa zvinhu izvi, kana vakaona pane mukana kana kuti pane gap, vanokwanisa kuchiuyawo vachibetsera nesimende, nedofremu, nembariro, nezvekupfiririsa. Hatingakwanisi kuita zvese nokuti isusu tiri kutoti asina wacho ari mucommunity ndiye ari kuti ini ndokwanisa kunobetserawo uyo akawirwa nedambudziko. Sekuziva kwenyu, ZimRights inoshanda nemagrassroots chaiwo chaiwo. Saka tiri kutosvinyiridza kubva kune vasina kuti vabetserewo avo vakawirwa nedambudziko irori.
Mune nguwa ere ya maka tara ye kuunganza shini ya tingati time frame.
Gorelino tachida kuparura chirongwa chinonzi Soap and Shirt Donation Winter Festival. Takambo jita jeduri mwegore. Tichuunganiza futi mbacha, sipo, munyu, kuwanu. Wakaru gwiru wa nedambu zikore Cyclone Elim. Saka mkatarisa kutitaka kumbira nyanzi ze kuimba kana zema artist. Kuti wazo imba vanu wachipinda. Wachiuya ni sipo kana utine nyumbi. Ne hembe za wanu da kuzo doneta. Saka yesu tataka tasira utitino kwanza kujita muna July kana utimuna August. Ende ipapu ndota tengeta unganiza sujebu jese za tengeta wana. Kana tazo ita mtambo iwoyu. Tuchu unganiza jese jidina mbacha zinowani kwa. Taku chifambiza nane uru mende taku enda kupi kuno shisia. Saka ndukuta usaku bau mwezi uno kushika o pakati pa August. Tengeta kwanza kuunganiza jizu.
Manga maka tere ra kumukuru we sanganore Zimbabwe Human Rights Association kana Zimu Rights. Wa okei machisa, mchirongwa chedu, upenyu wedu, umotino tarisa watino sangana na jomu upenyu. Anukone kaene mufaro, njini wenyu, jonga kande mire, ndiri mu Washington DC.
Aiwa, tinotenda jonga, nechirongwa cha watipa. Yashuka nguwe kutichienda kuchirongwa, chinotarisa, zvakanangana nevanhu kadzi, mu upenyu wavo, chirongwa ichi, chamunopuwa, na Marvelous Mhlanganya huye.
Zino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemuimbi Cindy Munyavi.
Why ain't they push around as your town is found? You eat, I have no lover, baby. Dai shingiri randi shinyara, kuti uti ndaka fava. The table turn right now.
Ndino kushingamidza nemufaro pano pachirongwa chedu Cindy. Tinoona uri muno muAmerica wakafambirei iko kuno.
Ndakauya kuAmerica kuzoimba kumutambo weZim Expo urikuitwa musi 25 May kuDouble Tree Hotel kuChicago. Ndichaimba kuMiss Zim USA.
Zviri nyore here kuita basa irori rekuimba semudzimai.
Kuimba muna 2004 and anchiri kucollege mazuva iwayo ndine shamwari yangu yainzi Lorraine Dunduru wandaitamba naye aipinda muma studio achitsikisa ku studio yainzi Chamembe mazuva iwayo. Ndiye akandikurudzira kuti une chipo chekuimba dai wambotsikisa. Ndakangomuperekedzawo sezvo taifamba tose ndaisada kuzoenda kumba ndega. Aiti tikapedza chikoro topfuurira toenda kustudio taivava naadiki panguva iyoyo. Ndakazowana blessing kubva kuvabereki vangu kuti ndikwanise kurekoda. Ndakareleasa album rangu rekutanga muna 2006 rinonzi Kukuda Loving You. Ore kuti munhu wechidzimai awanikwa achiimba mutsika nemagariro edu zvinongoonekwa kunge zvinhu zvechinzenza, asi nenguva ndiri kuona kuti zviri kuita zvichitambirika. Vakadzi varuitwa taken seriously.
Tinoona makambenge muri kumanama awards uko manga makapfeka hembe yakakonzeresa nyakanyaka pa social media. Zvakafamba sei?
Hembe kumanama yakanetsa. Yakadizainwa na Tembani Mbochwa, award winning international designer uku Zimbabwe. Ndaiita red carpet. Saka ndaiedza kuita inonzi fashion statement. Theme yedu yangairi African fashion royalty. Ndakagadzira outfit yangairi a mixture of PVC, plastic binding, masequins mukati ne trim ye African print. Ndakafara ne response because kana uchiita fashion statement unongoda kuti vanhu vawane zvekutaura. Kunze kwekuimba ndine business rangu kuZimbabwe. Ndine shop inonzi Cindy's Fashion Corner. Tinotengesa mbashika kunyanya dzemadzimai, butsu, maaccessories, ma handbag. Uye tino provider ma services e makeup. Ndinoshanda oje ne ma company akaita se Vida Chemicals. Inotengesa ma hair and skin care products sa brand ambassador wavo na social media influencer. Ndichishanda futi ne company inotengesa ma weave ne ma wig. Iri based in China inonzi BU. Sa ambassador wavo zvekare. Munokwanisa kundibata pa Twitter, Cindy Munyavi, pa Facebook, Cindy Munyavi, pa Instagram, Cindy Munyavi.
Pane mimanzi mitsva here yauri kubika pari zvino?
Ndiri signed ku record label inonzi Bryce Nation, ndino managwa na Elton Bryce. Ivo vanoshandawo ne record label yemuno muAmerica inonzi Ivy League Empire. Ndichawanikwa ndichitsikisa kambo ne artist ye Ivy League Empire anonzi KV the Ghost, inonza maboss. Ichaendo pa album rangu ritra rukubikwa rinonzi No One Is Safe. Saka album iroro ndotarisira kuti rinofanira kubuda gore risati rapera. Pari zvino ndakambo release 2 ma singles kubva pa album iroro anonzi Wabata Moyo ne Waya Waya, vanhu vanokwanisa kutoma wana pa YouTube. Imwe music yangu wanikwanisa kuiwana pa iTunes, Amazon, Spotify, Google Play.
Tipewo mazwi ekushingisa mamwe madzimai.
Kune madzimai ose ndoda kungoti makakosha, rambai muchiseta pace.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutenda Cindy Munyavi kunge wanga uinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Mumanzi unonakidza Cindy Munyavi uchiuya kwamuri uchibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Tisati taronga tapeta chironga, tombotarisa zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa nhasi. Black Rhinos yarova Wange 2-1. Black Chiefs yakwadura Dynamos 2-0. Red City yakunda Triangle 2-1. Ngezi Platinum neYada dzaita Mangange 1-1. Ugo Platinum 2, ZPC Kariba 0. Sezvo nguva yapera, regai timbotarisa misoro yenhau. Ukama hweZCTU neZimta unosvika kwamvura yacheka makumbo, asi ZCTU inoti haimanikidze masangano kuti arambe ari nhengo dzayo. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro manherano, ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Thank you.
Soku isikati senda baku VOA ndebe.